danuratiri isu sewa shandi wa mtransport USA Union titari sanjiruguta urwani mamemba zaidu ni wachikari wa jinji wala kufara ni kuti vauna kutuhurumende ilipu koshesa kushanda kwa wanoita kunyange zunuzaidu zisati zapira kukatiriswa asi tirikuona kuti tawana pe kutangira ni kutuhurumende ili atura nyaye kendisa kuhurumende South Africa
chii cha chinja apa vama guraminga
zini zuzanga zisiripitika kumashule atipe mosha kuhurumende tinuona kuti tangatisa taronge kazukushika pakadaro kikuti tinuzia mafambisiri kwa anaita nyaya nyaya adzungu fambiswa dzisiri mugwara iye zinose boka taakuzizwa kuti tinufanira kufambisa nyaya takadai ni hurumende saka tikufara kuti hurumende ya kwanza kuzia kuti madrivers kana achishanda vano basira ku economy ndo ziri kungodiwa na madrivers hari kungoti dai tikangoone kwa sevano varikubatsira ma economy dai tikangoone kwa sevano vakakosha mukatarisa nguva yese yecovid madrivers ndo anenge achifamba kunyange zvakaoma kunyange muhondo saka ndo nyaya iri musouth africa yekuti tamboshanda makore esa tamboshanda pesa apa ikonomi ya South Africa ichikura hapana chakataurwa nhasi paakutaurwa nekuti ikonomi ya South Africa yakura kukunda makuma ikonomi mazhinji asingazvionekwe kakuti payakura ikonomi yemusouth africa pane madrivers anga achishanda akabva kuzimbabwe uye akatrenwa nehurumende yemuzimbabwe kuti vagova madriver
chii chamunoda kuti tizive pamusoro penyaya yemarezenis
madrivers license atinoshandisa ndeyezimbabwe tikanoshanda kusouth africa tinenge tichisumudza flag yezimbabwe saka tinotenda nekufara zvikuru kuti zvinhu izvozvo zvakwanisa kubuda pachena kuti zimbabwe government iri kuziva kukosha kwakaita vatyairi nebasa ravanoita kunyange tiine zvimwe zvichemo zvisati zvagadziriswa asi tiri kuona kuti pane kudyidzana kwakanaka kuripo kuburikidza maboka kuburikidza union yedu nehurumende kwokuti zvinhu zvibude mune zvakanaka isu hatishandise nzira dzisiri pamutemo kugadzirisa zvinhu zvedu
saka vamaguraminga imimi nesangano renyu mungada kutii kuhurumende
toda kutenda ministry of transport toda kutenda foreign affairs ministry toda kutenda zvakare even nehurumende yesouth africa neembasi yedu yekusouth africa yezimbabwe nekubatsira kwavanoita nguva zhinji kunyange tikaita maproblems zvinhu zvanga zvichinetsa kubvira kare madrivers achipisirwa mumotikari marori achipiswa saka zvinhu zvabvira kudhara kuchiita mhirizhonga asi tanga tichingoonawo zvakare tichibatsirwa neembasi yedu saka tinoda kutenda zvikuru dai zvikaramba zvakadaro kusvikira tasvika patinoda kuti tisvike tine chivimbo chekuti zvazvatanga zvakadai tinotarisira kuti zvinobuda mune zvakanaka saka madrivers ari kufara zvikuru nekunzwa kutaura kwaita hurumende kubvira kuministry of transport kuti zvichemo zvedu zvemusouth africa zvaakuonekwawo nekuti tanga tashaya kuti tomhanyira kupi.